Mutauri wezvinhasi vazivai mhetu vanoti boka ravo rinoshora zvikuru kushandiswa kumabhazi pamwe nekumanikidzwa kwakaitwa vana vemuzvikoro zvepamusoro kuenda kumasvingo kunopemberera bhavhadhe remutungamiri wenyika. Vamhetu vanoti chinonyanya kushatirisa ndechekuti nguva dzakawanda vanonyimwa mabhazi aya kana vachienda kunodzidza kure nechikoro, uye vadzidzi vari kutambura muzvikoro nekushaya mari dzezvikoro pamwe nedzekutenga zvekudya. Vamhetu vanoti vakakatamadzwa zvikuru svondo rapera apo vadzidzi vepaLupane University vaidzingwa vachinzi vainge vasina kubhadhara mari dzose dzekudzidza, asi nguva imwe cheteyo vamwe vadzidzi vachipinzwa mumabhazi kuti vaende kumasvingo kumhemberero dzebhavhadhera vamugabe. Vamhetu vanoti nguva dzakawanda vadzidzi vanopedzisira vofamba nemichovha kuenda kunodzidza, asi vakuru vezvikoro vachiramba nemabhazi. Vamhetu avo vari mugore rechipiri muzvidzidzo zvepublic administration vanoti vakuru vemuzvikoro vanofanirwa kuwanisa vadzidzi mabhazi ekufambisa mazuva ose apo vanenge vachienda kuzvikoro. Vamhetu vanoti kutendera mabhazi kuenda kumasvingo kubhavhadhe kutambisa mari yevabereki iyo vanowana vashanda zvine museredzero, uye kuratidza kuti vakuru vemuzvikoro zvepamusorosoro havayemure kutambudzika kuri kuita vadzidzi. Asi mumwe wechidiki wezanu PF Kingston Zimbodza vanotsigira zvikoro zvakaendesa mabhazi nevana kumasvingo vachiti bhavhadhera vamugabe izuva rinofanirwa kucherechedzwa munyika. VaZimbodza vanoti zuva rakazvarwa vamugabe rinofanirwa kuitwa zororo munyika sezvo vamugabe vari mutungamiri anoremekedzwa.
Chokutanga tinototi chinhu chakanaka kutocherechedza zuva remutungamiri wenyika. Sekaonero kwangu ndaitofunga kuti dai yaitodeclarewa holiday chaiyo, bhikozi murume uyu basa rakarwa rikuru rizhinji chaizvo, zvekuti handina kana problemu yokunzi mabhazi azoenda kana kuzodii. Zvakatonaka izvozvo, bhikozi murume uyu zvaakutotiitira zvikuru zvizhinji. Dai yaitodeclarewa kuitwa national holiday, totoswera takazorora tiri kumba tichipemberera birthday ramudhara, zvanhu zvakatonaka chaizvo.
Vanoziva zviri kuitika pachinoi University of Technology kana kuti CAT vanoti vakanyorerwa tsamba kubva kumahofisi avo kuti vatumire mabhazi akazara nevadzidzi, uye kuti vamwe vadzidzisi vaende kumasvingo kumhemberero dzebhavhadhera vamugabe. Asi mutauriri weCAT vatapera Musekiwa vatiti vanyorere mibvunzo pane zvatiri kuda kuziva, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.